Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechina zvita 19, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti zviri kunze kwemutemo kukwidza mari yechikoro nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana. Bato reMDC rinotungamirwa naNelson Chamisa rinoita musangano waro muBulawayo. Dare reHouse of Representatives muAmerica rinopomera mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump mhosva dzekutyora mitemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yazivisa nhasi kuti zviri kunze kwemutemo kukwidza mari yechikoro nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana, pamwe nekumanikidza vabereki kutenga mayunifomu pachikoro, ichiti vabereki vakasununguka kutenga muzvitoro zvavanoda kana kuzvisonera mayunifomu voga. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nevakafanira kubata chinzvimbo chegurukota rezvedzidzo yepasi muzvare Kesti Coventry mumashoko avo kuNational Assembly vachipa zvikonzero zvekuti sei zvimwe zvikoro munyika zviri kufoira zvakanyanya zvekutoshaya kana mwana mumwe zvake anopasa. Muzvare Coventry vati pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti vana vafoire, zvakaita sekushomeka kwevarairidzi, kushomeka kwemabhuku nekudhura kwemari yechikoro. Vati mari yechikoro iri kudhura zvakanyanyisa zvekuti vabereki vakawanda havakwanisi kubhadhara mari iyi. Muzvare Coventry vati hakuna chikoro chinofanira kukwidza mari iyi nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana. Vati mari inokwira kudarika apa inenge yave kuda mvumo kubva kubazi ravo.
Application for fees increase should be below 20% increases.
Mari yechikoro haifani kukwira nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana. Vanoda kudaridza apa vanofanira kuwana mvumo kubva kumunyori webazi rino sezvakatarwa mugwaro rake namba 6 ra 2018.
Vatiwo zvikoro zvizhinji munyika zviri kumanikidza vabereki kutenga mayunifomu anodhura zvakanyanya muzvikoro, uye izvi hazvibvumidzwe. Vatiwo vabereki vakasununguka kutenga mayunifomu kwavanoda kana kuzvisonera. Muzvare Coventry vazivisa kuti bazi ravo rinoda kupinza varayiridzi zviuru gumi nezvishanu kuti vana vawane varayiridzi vakakwana muzvikoro, asi vati vakapiwa mvumo yekupinza basa varayiridzi zviuru zvishanu chete gore rinouya, vachiti izvi hazvikwanisi kupedza dambudziko rekushomeka kwevarayiridzi muzvikoro. Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi, amai Priscilla Misairambwi Mushonga, vaudza Studio 7 kuti vabereki varikubvumirana kukwidza mari dzechikoro mumisangano yavo yemaschool development association, asi vozofamba vachichema chema kuti mari yechikoro yadhura.
Saka neimwe nzira tiri kutizvo maparents ngarege kuzvisungirira iwega, ozouyewo popota kuti maschool fees akuta sei ari kukwira, nokuti maschool fees haana kukwira ehurumende. Chakwira malevis ari kuitwa achiitwa nechibvumirano chechi chevabereki. Chechipiri panyaya dzemayunifomu, nyaya yehombenge iri kuti zvikoro zvazvakuti hamutenge yunifomu kumwe kuno, munotenga yunifomu yacho pachikoro chete. Yunifomu inei ichitengeswa pachikoro inenge yakafukidzwa mutemo zvisingaiti. Madzimai mazhinji anogona kuzvisonera mayunifomu evana vavo, asi havazikubvumidzwa kuti vazviiti nokuti vari kunzi ngavauye vazotenga chi yunifomu dziri kuchikoro. Zvataurwa kunzi zviri kunze kwechi, kunze kwemutemo.
Vati nekuda kwekuti nyaya iyi inogara ichitaurwa nezvayo asi zvikoro zvisingaterere, paramende yaita chisungo chekuti bazi redzidzo yepasi richaburitsa gwaro rinotaura zvese zvinodiwa, richapiwawo kunhengo dzeparamende kuti dzibatsire kuona kuti mutemo watevedzwa.
Sata tingawa chituza kuti chii chavari kuita chinoita kuti vanhu vasaite zvavari kuti zviri kunze kwemutemo. Ndokutazo kubvumirana pazvamanzi vaspeaker vachitaura kuti abvumirana kuti vanofanira kupa public statement mumaradio, mutv, manewspaper vachitsanangura zvatataura izvi. Asi vachikurudzira mainspectors avo kuti atenderere muzvikoro, nokuti dai mainspector achitendera muzvikoro angadai achiziva kuti kune dambudziko. Asi chiri kuitika ndechekuti mainspector haasi kutenderera muzvikoro.
Nhengo dzeparamende dzaratidzawo kusafara nekushomeka kwevarayiridzi pamwe nekuti zvikoro zviri kufoira zvakanyanya zviri kumaruwa nematunhu ekumatebeleland, uye kuti varayiridzi vanonzi vanoshandira kune nzvimbo dzine mitauro yavasingagone kutaura. Zvimwe zvisinawo kufadza nhengo dzeparamende inyaya yekuti varayiridzi vari kupiwa mihoro iri pasi pasi, pamwe nekuti vadzidzi havana dzimba dzekudzidzira dzakakodzera zvekuti vamwe vanodzidzira mudzimba dzekugadzirira fodya. Muzvare Coventry vati vachapa zvichemo zvese izvi kugurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema, avo vange vasipo sezvo ivo nemutevedzeri wavo vatove pazororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa nhasi raita musangano waro muguta reBulawayo. Kuti tinzwe zviri kuitika kumusangano uyu, regai tende kune mutoro wedu enhau Taurai Shava uyo ari muBulawayo. Taurai, ungatudza kuti zvinhu zvamira sei?
Vachamisa vanga vachisangana nemapoka kana kuti zvikwata zvebato ravo, asi vatinonokei kusvika vakazotangawo kutaura nevanhu. Asi chinhu chikuru chaitika ndechekuti vazotadza kupedzisa nhauro yavo yava vachiita, mapurisa achiti nguva yavanga vakataura kuti vachapedza musangano wavo yanga yapfuura. Panga pane mapurisa anodzivirira mhirizhonga kana kuti anti-riot police vane chitsama vanga vachipfuura kana makumi matatu vanga vane imbwa. Musangano yavo vasitiwo zvekuti vanhu vanga vauya vazenge vakudzingwa nemapurisa panzvimbo iyi.
Musangano uyu wanga wakanangana nei?
Vachamisa pavatanga kutaura vasati vakanganiswa nemapurisa sezvandareva, vati musangano uyu wanga uri wekuti vawane mukana wekusangana nezvikwata zve vakuru vemastructure avo, sezvo vanga vasati vambokwanisa kuita izvi kubvira bato ravo parakaita kongresi pakati pegore rino iri. Saka vanga vachiti akambeke kutanga kuti vakwanise kusangana nevatungamiri vemudunhu reBulawayo.
Chii chataurwa panguva doko iyo yavataura nevatsigiri vavo?
Ndofunga chinhu chikuru chavanyatsokubudisa pachena ndechekuti mashoko ari kubuda ekuti ivo semutungamiri vave kuzopindawo muchikwata chinozivikanwa chichinzi Poland ndeyekunyepa. Asi sezvandataura havana kuzokwanisa kunyatsokutsanangura mberi zvakanyanya pamusoro penyaya iyi. Tinoziva kuti mazuva mashoma vakasangana nevaimbova mutungamiri weSouth Africa vatavo Mbeki. Saka vanhu vakawanda vanga vachida kunyanya kunzwa kuti zvii zvavakataurirana uye kuti sebato vachabvuma here nhaurirano dzingada kuitwa pakati pavo navamunangagwa. Asi sezvandiri kutaura havana kuzokwanisa kuwana mukana wekutsanangurira kuvatsigiri vavo nekuda kwekumiswa kwavaitwa nemapurisa. Asi mushure memusangano uyu wavanga vachisangana nevatsigiri vavo vakawanda, vari kunopindazve mumwe musangano wavari kusangana neNational Council yevatungamiriri vebato reMDC kumahofisi ebato ravo.
Iwe wakwanisa here kumbotaurawo neutungamiri hwekuBulawayo kuti unzwewo pfungwa dzavo pamusoro pemusangano uyu uye kukanganiswa kwavazvekuya nemapurisa?
Ndakwanisa kutaura David Coulthard, ndakwanisa kutaura nedzimwe nhengo vatsigiri zvavo vasina zvezvimbo vanga vachishora zvikuru zvaitwa nemapurisa, vachiti izvi hazvina kusiyana nezvaitika panguva yeutongi hwehudzvanyiri hwevachena vakati MDC yakutoita se mapato airwira rusununguko zano nezapu panguva iyi nekuti sezvatinoziva tese munhoroondo yenyika mapato aya airambidzwa kuita misangano nezvakadaro hurumende yevachena.
Tinotenda zvikuru Taurai Shava, uyo anga ari mutoro wedu wenhau. Taurai Shava achitaura ari parunare muBulawayo. Dare reparamende remuAmerica neZuro Manheru rakapomera zviri pamutemo mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump mhosva yekuzvidza dare reCongress pamwe nekushandisa masimba avo zvisiri pamutemo. Izvi zvava kureva kuti vaTrump vachatongwa nedare reSenate mwedzi unouya, iro rinenge riine mukuru wevatongi vematare edzimhosva arisa chigaro mukutongwa kwavaTrump. Dare reparamende remuAmerica rine nhengo dzebato rinopikisa reDemocratic Party dzakawanda, asi nhengo dzebato riri kutonga reRepublican Party rinove bato ravaTrump ndidzo dzine uwandu mudare reSenate, izvo zvinogona kuona nyaya dziri kupomerwa vaTrump dzichiraswa. Pamhosva yekutanga, vaTrump vari kunze vakakumbira mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti vavabatsire kuferefeta vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika munguva yeutongo hwaBarack Obama vaJoe Biden pamwe nemwanakomana wavo. VaTrump vanonzi vakaita izvi vakabata mari inoda kusvika kumamiriyoni mazana mana emadhora yaifanirwa kupiwa serubatsiro kuUkraine inove mhosva yechipiri yavari kupomerwa. VaBiden vari kutarisirwa kukwikwidzana navaTrump musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mudzidzisi pachikoro chepamusoro-soro cheMellon University kuOhio muno muAmerica, Dr. Moses Rumano.
Inini ndiri kufara chaizvo nekuti zvinoreva kuti America ine utongi hwakanaka hunoreva kuti hapana bamunhu ari pamusoro pemutemo. Kana dai mutungamiri wenyika akakanganisa, anofanira kuti agopuhwa zvirango zvinoenderanawo nezvaanenge aita kuchikora. Zvinodzidzisa kuti kana tichitungamira ngatipei kodzero dzevanhu kuvanhu zvakazara.
Saka munoona izvi zvichibatsira chii mukurarama kwavanhu kana mukutongwa kwenyika?
Zvinobatsira izvi mukuti vanhu vanenge vari vatungamiriri vasarudzwa nevanhu vanozoziva kuti vakasarudzwa kuti vatungamire, vanoshandira vanhu, kwete kuti ivo vanenge vasarudzwa kuita vatungamiriri vogotarisira pasi vanhu vakavasarudza kana kumhura. Zvinobatsira izvozvo kuti vagozoziva kuti upenyu hwavo hwese vanenge vane zvirango zvakambotemerwa kuti vakamboimpichwa.
Pane vamwe vari kutarisawo neziso rekuti zvine chekuita nematongerwo enyika nokuti dare reparamende repasi kana House of Representatives yakadzara vanopikisa veDemocratic Party, zvichireva kuti vaTrump vari kungopomerwa nenyaya dzezvematongerwo enyika, asi nyaya yavo ikazoenda kuSenate kwainofanira kunotongwa vanogona kubuda vachinunurwawo nenhengo dzeRepublican Party ikoko. Munoti
hongu vanogona kununurwawo ivo neSenate kune nhengo dzavo dzakawanda, asi ndo zvakanakirawo America, utongi hweAmerica hunoreva kuti hune machecks and balances anenge ariko. Dai vaTrump vasina kupwaya mhosva bai vanga vasida vasina kumbomiswa pamberi pemhosva kana zvirango zvichitongwa zvakapuhwa izvi kwavari izvi, zvinoreva kuti kune kukanganisa kwavaita ofisi yavo ivo. Kana dai zvavo ivo vakasabva pachigaro, zvinoreva kuti mukati meupenyu hwavo kana mukati mekuenderera kutonga kwavanenge vachiita vaakuziva kuti vanosvika papi, vanotangira papi, uye achiziva kuti kodzero dzevanhu dzinoita sei.
Tichitarisa nguva iri kusimudzwa nyaya yekupomerwa mhosva kwavaTrump, nyika yeAmerica yaya kutarisana nesarudzo dza2020 dzinoitwa gore rinouya. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyo?
Zvinotibatsira kuti zvichida vaTrump vanogona kuzotiwo kune vanhu vavo vanovatsigira, honai ndanga ndichipomerwa handina pamhaka. Zvichida zvichapa kuti vaTrump vakwanise kuzosarudzwa futi musarudzo iri kuuya, uye zvinogonawo kuti kuna vanhu vakawanda vanozotiwo mutungamiriri wenyika atiri kuti uyu ndiye anoita zvakanaka, haasi kutonga zvakanaka ba. Zvinogona kuita kudivi rekurudyi kana rekuruboshwe, pekuti zvinogona kubatsira vaTrump kana kuti zvinodzikisa vaTrump pasi vanhu vachinge vachiona kuti hatidiba kuti tigozoita mutungamiriri wenyika anenge achityora kodzero dzevanhu kana anofunga kuti iye ane kodzero kupfuura mutemo wenyika.
Kuzino siya upapi batore ma Democrats kana watrambo wakazwani kwa Senate vasina moshu.
Wano tofara ma Democrats kuti wakwanisa kuita zvauzo vanenge wakwanisa kuita. Nekuti simba rawo rawainaro Senate iwo ine ma Republicans akawanda. Kana dai kazoshaya mhosva ikuvapomera kana wakanza wana mhosva zvandinokarira kuti ndozviri kuitika. Ma Democrats anenge ati isusu taitawo pedu. Saka ndozva vanokarirwa kuita. Wanomirira wanhu, wanomirira ma constituents awo. Wanoti honai zvatakwanisa kuita izvi. Kati mutungamiriri apuhwewo zvirango nekuti atyora mitemo yanga yaonekwa kuti ndozviri kuitika.
Vanga vari vanongorwa zvematengerwo enyika vari mudzidzisi pachikoro chepamusoro-soro cheMellon University kuOhio muno muAmerica, Dr. Moses Rumano vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Abdel Kader Tebboune vatoreswa mhiko nhasi semutungamiri weAlgeria zvichitevera kukunda kwavakaita musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa svondo rapera, iyo isiri kutambirwa nevari kuratidzira munyika iyi vachiti kugadzwa kwavo ndekwekuda kutora masimba munyika iyi. VaTebboune avaimbove mutungamiri wehurumende yenyika iyi vakawana mavhoti anoita zvikamu makumi mashanu nezvisere kubva muzana, asi sarudzo iyi haina kupindwa nevanopikisa vanga vachida kuti mitemo yesarudzo ivandudzwe. Saudi Arabia imwe yenyika shoma dzechimuslimu isiri kupinda musangano wemazuva mana muKuala Lumpur. Uko uri kuziya nzira dzekugadzirisa nyaya dziri kunetsa munyika dzechimuslim pasi rose. Musangano uyu wakarongwa nemutungamiri wemalaysia vaAmahata Muhammad. Zvichitevera kupomerwa mhosva kwakaitwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nedare reHouse of Representatives, mutauriri wedare iri amai Nancy Pelosi havasi kubuda kutaura kuti vachaendesa here nyaya iyi kudare reSenate kuitira kuti vaTrump vatongwe zviri pamusoro. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki vanoti vari kutarisira kudzoka muZimbabwe mwedzi unouya kuti vaone kuti vofambisa sei nyaya dzenhaurirano dzekuedza kupedza matambudziko akatarisana nenyika. VaMbeki vanoti vari kudawo rutsigiro kubva kuSadiki kuti vakwanise kunge vachiyananisa. VaMbeki ndivozve vakamboita mutongi gava pakati pezano PF neMDC pakazoumbwa hurumende yemubatanidzwa muna 2009. Paro mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nevamwe vatungamiri vezvematongerwo enyika vari mugungano rePollard. VaMbeki vari kutambirwa zvakasiyana-siyana munyika, vamwe vachiti vanokwanisa kubata basa asi vamwe vachitiwo vanorerekera kudivi rimwe chete. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga pamwe nemutevedzeri webato reMDCT vaObert Gutu. Totanga kunzwa kubva kuna vaGutu.
Ini ndinofara zvikuru ndiya kwakaita distinguished scholar and African statesman Comrade Thabo Mbeki. Mazuva mashoma anga ari muna muZimbabwe mazuva maviri anga nemukuru wenyika President Mnangagwa zvichienda kune mapoliticians vemapata akasiyana-siyana. Ndakaonazve vakasangana na Father Mukonori Roman Catholic Church, vakasanganawo nevamwe veCivil Society, vakasangana nevamwe vakawanda-wanda vemedia nezvimwe zvakadaro. Saka tinozokudziona
vaMbeki vachikwanisa here kubata basa zvakanaka.
Chinokosha ndechekuti vatungamiri vemasangano ezvematongerwo enyika vari muZimbabwe ndochekutanga. Kureva kuti vatanga tichiona vaMbeki vachikwazisana vachinyemwerera vaine vatungamiri vamapato akasiyana-siyana mucherechedzo wekuti zvichida vagamuchirwa vanovimbwa navo mugore ra2007-2008 ndivozve vakapinda pakutungamirira nhaurirano. Dzikabudirira nenzira yekuti pakazove navatsvangirai Mshakabu vaitunga mira batoro pikisare MDC. Saka akasike kutanga zvino gona kudaro asi tinofanira kuti gamuchireje kuti iko zvino masamba asiyana nekuti vatungamiri varipo havasivo vaitungamira panguva iyoyo. Izvi zvinogona kuita kuti nekuti vanhu vave vatsva zvinobuda zvinogona kusiyana.
Todzoka kwamuri vagutu, vamwe vari kuti ivo nhaurirano dzinofanira kuitwa munyika dzinofanira kunge dziri pakati pavachamisana vamunangagwa chete vachiti ivo zvepolad kutukana kwembudzi.
Unoona munene Blessing, ndinotoseka nekuti pfungwa dzakadaro ndinodziona pamasaisai ndoumburuka hangu nokuseka ndichiti veduweka kurasika njere kunowanika muvanhu. Zimbabwe ndeyedu tose, ndokana mbotakanyitaura ndichidaro. Hapana munhu anonzi Zimbabwe ndeyake oga oisa mumbudu oita madira ajojina nayo. Hazvina basa kuti unozviti ini ndine pati yakakura huru mapati madoko saka ngaasavapo ngaasataura. Zvinongoperera kuhope nekuti ihope hope dzakashata zvikuru muchirungu anoti inightmare.
Vamavhinga, munoona sei nyaya yenhaurirano? Vamwe vari kuti dzinofanira kunge dziri pakati peMDC neZANU PF chete.
Chiripo zviri paviri. Divi rekutanga hongu vanhu vese vane chekuita nezvekutungamirwa kweZimbabwe vanofanira kuti vapuwe mukana wekunzikwa ichokwadi. Asi pane imwewo pfungwa yekuti munoona pane mutemo weZimbabwe wePolitical Parties Financing Act. Unotaura iwo kuti bato rezvematongerwo enyika rigone kupuwa chikamu chemari dzenyika rinofanira kunge rakati kure kusvika pane chimwe chikamu, kureva kuti kunyange zvazvo tichiti vanhu vese vanofanira kunge vari munhaurirano pasina anosara, zvakakosha kuti kusasiyiwawo mapato anopikisa makuru tichitarisa umiririri hwavo mudare reparamende reZimbabwe, kureva kuti zvinenge zvakatsveyama kuti paitwe nhaurirano dzigosiya vachamisa nebato ravo reMDC. Nekuti tikatarisa mapato ane umiririri muparamendi makuru, mapato arimo ibato reZANU PF yavamunangagwa nerava Nelson Chamisa reMDC.
Todzokawo kwamuri vagutu, vamwe vari kutika chimwe chiri kunetsa ndechekuti havasi kunyatsoona basa riri kubatwa nePolad pari zvino, kuti munhu zvinzi munyika zvinhu zviri kuchinja kubvira zvayakaparurwa muna Chivabvumi.
Ndoda kuti vateereri vazive kuti maausterity measure kuti abiswe ndisu vePolad, ndosaka pakazobiswa mafabsidi akadzorwa kuti ai vatingati sadza hupfu vanhu vonzi havachakwanisi kubika kana 1 mirioni yesadza.
Vamavhinga, pane chiri kubuda here kuPolad?
Tinototangira mashoko anenge achitaurwa tichizvitendawo kana vachiti tine zvatakataurwa takabudirira mavhiri, nekuti kana vachinge vaita nharurano dzavo vanenge vakapfiga mukova, tinenge tisipo ini nemi mukoma Blessing.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vachitaura vari parunhare vari kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kumutevedzeri webato reMDCT vaobert Gutu vari parunhare muHarare. Muhurukuro dzanga dzichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Makati here kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLetstalk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri, china nemusi wechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Lebadinalengo ndikukona ndiri kuNamibia.
Kutaurai chinzwi.
Nyaya iri kuZimbabwe yakatooma inotonesa kuti tinzwisise but hakungochema nawo nevakuru vedu dai vangobata nawo vanhu vakwanisa kurarama because namwe iri kumusha uku totoshaya kuti totora hama dzedu here tiimanidzira nekumahani rumu kwatiri kugara kuno
saka imi muri kuona sekuuya kwemuyananisi mukuru vatabhombeki kungabatsira here
ndinoona sekunge kungangotibatsirei like zvawakamboita pa2008 paya ndo mafungiro andiri kungoitawo kuti hadai vangogarawo pasi zvezvitore kupesaniswa nezvekuti uyu ndee ZANUPF uyu ndee MDC tongoita vanhu vamwe chete tongoita maitiro edu mamwe chetewo so nyika yoenderera mberi
Dr. Dendere regai tienderere mberi tichiti vazhinji vari kuZimbabwe takaona pakabuda vhoti iyi vazhinji vaibva vatoti saka Trump vaakuenda here zvinorevei izvi
zvichaitika ndezvekuti muna January nyaya iyi ichaenda kuSenate nyaya iyi yaenda kuSenate zvinogona kuenda zvakadai maSenate anogona kuvhota nesimple majority kuti chokuropa machaji zvobva zvaguma kana kuti inoita trial aiwa asidiwe kuti vatrump vakuenda dai kuri kunzi kusenate kune madhemokrats akawanda majority kana kuti dai tiri panguva yekuti madhemokrats nemarepublicans ari kubvumirana kuti vatrump vari wrong vaiimpeachwa vobva vabuda muoffice asi sezvatakaona ichiitika pana vaclinton the likely outcome is kuti masenate republicans vachavaita kuti vabve pamosha iti asi even zvadaro iyo nyaya yekuimpeachwa inyaya yakaipa nekuti zvinenge zvava kunzi muhistory yeamerica pane vanhu vatatu chete vakaimpeachwa including ivo vatrump and hapana president anoda kuitwa izvozvo then depending nekuti trial inofamba sei munoziva patrial ndopanouya vanhu vachibvunzwa kuti kwei ukazodii zvichiitika muelection yeye zvinogona kunakira madhemokrats zvinogona kuvaitirawo asi kuna president trump ivo vavaiswa mukona saka vaakufanira kupedza nguva yakareba vachirakidza vanhu vemuamerica kuti ivo havana mhosva yavakaita
ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
muchirongwa chewomen's round table na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi panguva iyo veruzhinji vari kugadzirira dzoro rekisimusi negoredzva kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti Kambo angasa kubva kuna Selma Mutukudze tabatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa musoro yenhaudza nhasi hurumende inoti zviri kunze kwemutemo kukwidza mari yechikoro nezvikamu zvinodarika 20 kubva muzana bato reMDC inotungamirwa navanelson chamisa raita musangano waro nhasi kuvulawayo uyo unonzi wazomiswa nemapurisa Dare House of Representatives muAmerica rinopomera mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump mhosva dzekutyora mutemo wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu nhasi iva inesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiya mina Chris Gande.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 19 Mpalakazi 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Ayisho ukuthi usexoxe umsebenzi kodwa isho ukuthi bamthole elecala and then now sizoya kuSenate, iSenate yesizo decide ukuthi bayamconvicta yini ukuthi bamkhiphe umsebenzi.
Amalunga edalele House of Representatives ngapha kwelemelika avote avumelana ukuthi uMongameli Donald Trump kumele athoniswe icala lokungethembeki phansi komthetho weimpeachment.
President Thabo Mbeki uphendukile izolo ngo-8 o'clock sebusuku ukuzohlangana no-President Jamil. Kukhulunywa ngezinto ezisuphayo elizweni njengoba laye chile ukuthi bebebonisana ngodubo leZimbabwe lokuthi kungenziwa njalo ukuthi kulungisiswe udaba lokhetho olwahluphayo.
Owayengumongameli weleSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki ubikwa ephindele ukuyakhulumisana lomkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa okwesibili. Kuhlandla lesine lokuthabalala kwamadamu lamhlanje sisezansi eMandebeleni sikhangela idamu leGungwe eGwanda South. Zonke lezindaba lezinye 7. Amalunga edale le House of Representatives lakwele Melika avote evumelana ukuthi uMongameli Donald Trump kumele athoniswe icala lokungethembeki phansi komthetho othiwa impeachment. Ubufakazi obethulwe edaleleli buveza ukuba akwenzayo ukumisa uncana lo Trump kukhetho lomnyaka ozayo. Amalunga phose wonke akubandla lama-Democrats edalele House of Representatives avotele ukuthi uTrump ayethoniswa edalele Senate. Abebandla lama-Republicans labo bavotele ukuthi angayithoniswa. Unkosikazi Nancy Pelosi oyisikhulumeli sedale uthi bazaphanyeka udaba lolu edalele Senate sebesuthisekile ukuthi icala likaTrump lizathoniswa ngemfanelo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Dan Moyo ingcwethe kumula ezombusazwe ezimele.
Ayisho ukuthi usexoxe umsebenzi kodwa isho ukuthi bamthole elecala and then now sizoya kuSenate, iSenate yesizo decide ukuthi bayamconvicta yini ukuthi bamkhiphe umsebenzi.
Siyabona ke unkosikazi Nancy Pelosi okokela ama-Democrats ukubeke sibili kwacaca ukuthi kabasoze bahambise lokho kuthiwa ngama-articles of impeachment kudalele Senate kungakacaci ukuthi bayathonisa njani icala leli kujoni kono.
Wenzela ukuthi aplane kahle ukuthi ama-managers azowathumela ukuthi bayodefenda ama-articles lawa abayenzileyo kuzodependa ngokuthi imithetho ezofakwa yi-Senate ngendaba zokuthi kuzoba lama-witness yini lento ezinjalo le-cross examination. So wenzela ukuthi abe sure ukuthi abantu abathumela ku-Senate ba-qualified ukuthi bayenza lowo msebenzi. So uthi ma i-Senate ingakasho ukuthi ama-rules ami kanjani ukuthi trial le izokhondaktwa ngaluphi uhlobo, kunzima ukuthi yena esayitini lakhe akwazi ukuthi akhethe ama-managers azoya represent i-house.
Ye, nxa sesikhangele ubona ngani Senate kuzahamba njani?
Ngendlela okuhambe ngakhona ku-house yama-representatives sibona kuzoba lo dubo olukhulu kakhulu kwi-Senate ngoba i-Senate iyi-majority ngama-Republicans. So ama-Democrats ayi-47 kwi-Senate, ama-Republican I think ayi-55 and kufunakala i-2/3 majority ukuthi i-vote iphumelele. So ama-Democrats azobe zonida ama-senator angu-20 ama-Republican ukuthi avote labo. So singakhangela the way ama-Republicans avote ngayo ku-House asibone ukuthi ama-Democrats angawathola ama-Republican angu-20 ukuthi bakhiphe u-Trump umsebenzini.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi kwezombusazwe ezimele ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhonapha eVirginia kwele Melika. Owayengumongameli wakwele South Africa mnumzana Thabo Mbeki ubikwa ephindele ukuyakhulumisana lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa okwesibili izolo ngemva kokuhlangana laye ngolwesibili. Umbeki uhlangane lenye njalo inkokheli yezombusazwe ebalisa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye kuyonale iviki. Ukuze sizwe okunengi ngali mhlangano sixoxe lesikhulumeli sika Chamisa mnumzana Nkululeko Sibanda.
Yeye kusegcikeni ke uPresident Thabo Mbeki uphendukile izolo ngo 8 o'clock ebusuku ukuzohlangana noPresident Chamisa.
Kahle kahle kade khuluma ngani?
Bekukhulunywa ngezinto ezisuphayo elizweni njengoba laye chila ukuthi bebebonisana ngodubo leZimbabwe lokuthi kungenziwa njalo ukuthi kulungisiswe udaba lokhetho olwahluphayo. Yize lezi injongo kaPresident Chamisa beyikuthi amazise ukuthi nxa kusukele ehle uhlangothi lwakhe udubobele ukhona olukhona elizweni lokuthi ukhetho kanihambanga ngendlela eqondileyo, impumela kayivunywanga umuntu wonke njalo akula kwazi ukuthi kwahamba njani njengoba ezinye izinto zazisaliwe ukuthi zenziwe izek ne-constitutional court nayehluleka. Ngalolo daba kufaneleke ukuthi kukhulunywe ngalokho nokuthi kukhulunywe ngokuthi kathi kungenziwa njani ukuthi kungabi nolunye ukhetho kwele Zimbabwe oluzaletha kwazwanani kumbe oluzabe lungela mpumela eqondileyo.
Injongo kaMbeki ingaba ingeyokuthi kwenziwe uhulumende womanyano na?
Kungaba kuyiyo leyo mhlawumbe. Okukhona ukuthi uPresident Nelson Chamisa yena njengoba vele watsho nasemphakathini akakhangelela ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano, ukhangelela ukuthi kulungiswe singakuthi isisekelo sombuso i-constitutional order eqondisa indlela embi okwenziwa ngayo indaba zokhetho, indaba zokuntshontshwa kwezimali kuhulumende, lezi ndaba zokubulawa kwabantu ngesikhathi sokhetho kumbe nxa abantu betshengisela. UPresident Chamisa ufuna ulungise lezo ndaba. Yizo eziqakathekileyo kuye. Nxa kuyikuthi kulungisa kwalezi ndaba kudinga ukuthi kube le transitional mechanism uPresident Chamisa ukuthi hayi i-transitional mechanism singakhuluma ngayo, okwabayi ukuthi kuyabe kuvulwe nje isikhatshanyana esithize esokuthi kulungise leyo mthetho, kulungise lezindawo zesisekelo sombuzo ezingaqondanga.
Kuliqiniso na ukuthi umnumzana Mbeki uthi umnumzana Chamisa kumele avume ukuthi wanqotshwa kukhetho?
Hayi, ngamanga amakhulu aphuma kuhlangothi lwezanupf bezama nje ukuthi thi baspine izinto kukhanye ngani bahlakaniphile. Njalo siyazi thina ukuthi
lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakatho lasezansi yemaNdebeleni kanye laseNkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe eqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu leMabhungane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu kwakuthiwa ngukaresinyama.
Idamu elikhulu lokwakuyisiwale.
Sinaphi nedamu elisephezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Kuhlandla lesine lokutshabalala kwamadamu lamhlanje sisezansi emaNdebeleni edamu leGungwe eGwanda South. Leli damu selileminyaka emithathu ladilika latshiya izakhamizi lezifuyo zibhekane lodubo lwamanzi. Izakhamizi zithi zifele yizifuyo eziningi lonyaka ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Idamu leGungwe ngelinye lamadamu adilike ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuchitheka kwezulu lesiphepho uCyclone Dineo, kodwa lalamhlanje lilokhu lingakalungiswa. Idamu leli belisiza njalo izakhamizi lezifuyo zezigaba ezifana lePelele, eMalihlowe, eMagogwe, eseMbuka kanye leNtswangu. izakhamizi zeGungwe zithi zingagcina zithutha ngenxa yodubo lwamanzi. Esinye salezi zakhamizi uMnumzana Adumela Ncube Jili uthi ukungalungiswa kwaleli damu sekudale indlala ngoba iningi beliphila ngokulima imbhida.
Kasisalime lo mbhida ngoba izigojo zethu kazitshonanga kakhulu, amanzi ziyathola edamu so sesiswela isithebo. Ukunandisa inkomo sigotshoza siyadinwa, besicele ukuthi uhulumende asincedise ukuthi idamu leli lilungiswe kuhle ngoba abantu sebehlukathi
lasekelwe nguMnumzana Tsepangnare esinye njalo isakhamuzi seGungwe. Yena othi ukungalungiswa kwedamu leli kuzadala ukuthi izakhamizi zinzima.
Kulezi ngadi, nxa ukhuluma izingadi ziyafika maybe kubo 6-7, ingadi lezi zonke imigodi yakhona ayisasebenzi.
Abantu bonke laba sebelamba la ngenxa yedamu leli, and idamu leli yilidamu elinathe izifuyo. Mina nxa ngikhayele idamu leli ngikhayele ukuthi liyilo ini impilo yesidaba sebulamba. Okuthi nxa ngikhayele kungela manzi kusho ukuthi ubulamba vela yithi, sikhayele ukuthi vele maybe iminyaka ezayo ive kusho ukuthi indawo le vele yona ngokwayo yagcina singamanxiwa ngenxa yokuthi khona abantu bazabalifa bedlala lapho kula masiko.
U-Alderman Johnson Atulang Dube wayeyisakhamuzi seMalitlou njalo bengukhansila weGungwe ngesikhathi leli damu lidubuka. Uduzamile ukuthi lilungiswe ngesikhathi esembusweni kodwa kwehlula.
Njalo sabutshenjiswa lami sengukhansila ngangaphinda ngaba ngu-chairman iminyaka emine ngikhuluma ngalo, akulanto esiyenzekele uhulumende, akulanto aseyenzile ngedamu leli. Kudala samtshela akethethimtsheli ukuthina uhulumende abantu bazakufa isikhuve esegayisa ukufa kathela kuyalandela thina abantu ngenxa yokuthi indlala yabo izosibhalisa ngenxa yokuthi yonke into ephilayo iphila ngenxa yamanzi. Umuntu ngamanzi, isifuyo ngamanzi, kokangamanzi akula kusela mpilo.
Ukhansila weGungwe ophetheyo kwamanje uMnumzana Bhoketi Tsolinyane uthi laye selahlekelwe lithemba lokuthi leli damu lizafa lalungiswa ngoba indleko zokulilungisa zikhuphuka ngokusa kwamalanga.
Intengo yayicost yayifakiwe yayi-$195,000. So kwakathesi ngesimo esikhona lokugebheka seligebheke ngawo embundwini, angiboni kuseneliseka ukuthi lingaluma masinyane.
Ngaphandle kweGungwe kwamanye amadamu akhukhulela izulu likacyclone Dineo emangweni weGwanda ngo-2017 agoqele lembizo lelemapate. Wonke lawa madamu akakalungiswa kodwa usaphethe isihlalo sikasikomithi weGwanda
lokhu engakalungiswa ngezimo sasikhanyethalenzonalo.
Izulu linile ngeviki edlulileyo njalo amanzi abemele angena edamu leGungwe adlulile ethuli. Izansi emaNdebeleni yiso isigaba esome ukwedlula zonke izigaba zelizwe ngoba sithola amanzi amalutshwane ngomnyaka. Kulokuvumelana ekuthini kumele kuqakathekiswe inhlelo zamanzi kulumango kuvuselelwa amadamu njalo kugejwa amanye amatsha azabamba amanzi okwesikhathi eside. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uhlele izigidi ezingama-$205 million $205 million kuluhlu lwendleko kahulumende lwebhajethi omnyaka ozayo ezasetshenziswa kunhlelo zokulungisa amadamu elizweni lonke jikelele. Kodwa umbuzo omkhulu obuzwa ngabantu beGunda South ngothi kambe imali izafinyelela naye eGungwe ukuze leli damu lalo lilungiswe. Kusasa sizaphetha udaba lwesimo samadamu lolu ngokukhangela amanjalo amadamu emangweni weGwanda nakwezinye indawo zemathweleleni South. Ngimele iStudio 7 ngiseGungwe eGwanda, yimu Albert Ncube.
Kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane sisuzeni bomama sixoxa ngesimo sokuziphilisa eZimbabwe kanye lesinqumo esithethwe lidalele House of Representatives kwele Melika esithi umongameli Trump ulecala lokungethembeki. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe liso siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. ke sikhangele ezivela kwele Melika ngamafitshane. Idale le House of Representatives kwele Melika selinqume ukuba umongameli Donald Trump ulecala lokungethembeki njalo kumele athoniswe. Umlawuli wedale le Senate ongwebandla lama-Democrats u-Republican Senate Majority Leader Mitch McConnell usole kakhulu isinqumo esenziwe lidale lama-representatives lokufuna ukuthonisa umongameli Trump. UZulu uzadlala iKhisimusi ephakathi kobunzima obukhulu ngeviki ezayo okubangelwe ukutshabalala komnotho lokwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukufeza inhlelo zentuthuko azithembisa uZulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwanyakenye. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi ubunzima lobu buveza sobala ukwehluleka kwebandla leZANU-PF. Ngomnyaka ka-2008 eleZimbabwe lehlelwa ibunzima obufanayo umanyano weSADC wasukhetha owayengumongameli weSouth Africa umnumzana Thabo Mbeki ukuthi abe ngumlamlankunzi phakathi kweZANU-PF le-MDC. Amabandla omabili agcina evuma ukubumba uhulumende wenkazatho. Umbeki uphenduke njalo eZimbabwe kuliviki wahlangana loMnangagwa uChamisa kanye lenkokheli yamabandla amancane. Kunakakelwa ukuthi uMbeki uzama kuletha umnumzana Chamisa loMnangagwa ndawonye ukuthi bakhulumisane. Umbuzo omkhulu ngothi kambe ababili laba bangagcina bebumbe uhulumende womanyano na? Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule endawonye lomgcini sihlalo MDC uNkosazana Thabita Khumalo yena othi kulusizi kakhulu ukuthi iKhisimusi iza uZulu ephakathi kobunzima.
Ukuthi kule ndaba okuthiwa iKhisimusi okuzabalikiswa ngoba okukhona ukuthi kakula onto ezasenza sithabe ngoba sivele lokudla kwangkhona vela kasisakudla. So lilanga nje lifanana njengamanye amalanga nje khona lasedlulile lapha esidla imigqo zomlomo.
Baba uGawule kuthiwa akula Khisimusi lonyaka.
Hayi, ngiyamuza udadewethu, hayi kuliqiniso lelo nto ngamele ukuthi hayi iKhisimusi eyalonyaka ihlangane lesikhathi esinzima, isikhathi esibhekane laso lesi yisikhathi esilobunzima silomangalisayo obulomumo wemali yethu engenelisiyo ukuthenga okwenelisa izimuli. Ngokunjalo ukudla kukhona sibili kodwa imali zokuthenga kazikho ebantwini. Imali kayikho sibili ngoba imali le ekhona incinyane ayenelisi ukuthi ikhangele izimuli. Njengoba siphuma nje emumeni lalo owama-austerity measures ka-Minister we-Finance, sikhangelele ukuthi phambili ngale kube ngcono kusiya phambili kusiya phambili.
Kambe kukhona yini ukukhazimula okukhanyayo phambili Makhumalo?
Angazi ukuthi inkazimulo le ebona ngomhlonitshwa wami uGawule yithi ngoba kakuthi kuphathisi nxa sizathi thina umntwana ubuye endlini sithi baba Gawule sengifile indlala abe sithi kuye bopha ithumbu ngoba phambi kwakusasa inyanga leyiphela izinto zabe sezigoqekile. So okutsho ukuthi angalibopha lelo thumbu okwenyanga yenaleyo ekhona esisele ukuthi sikhuphuke asoze awungeni nyaka omtsha uyabe sefile ngoba kakula muntu obophela ithumbu indlala inyanga yonke. Sina ebese kukhangelile njengantwana baseZimbabwe ngokokuthi kube lokuyekethikisa okuthize kodwa ngakuthi intilutho. So esikubona namuhla yikho sizakubona kona umnyaka esesiyangena kuwo. Njalo manje lo ozayo sabe sesisihla luhluphu asikakhali nkona sizakala and ngakhangela futhi emkhathini kandle lapha kome kuthe qha.
Baba uGawule ngaloya mnyaka kwangenela iSADC kudaba lweZimbabwe yakhethu ubaba uThabo Mbeki waba ngumlamlankunzi kwahlalwa phansi kwakhulunyiswana kwabunjwa uhulumende wenkazatho. Isibone njalo ubaba Mbeki ephenduka eZimbabwe kuliviki. Kambe singaba sesibuyela yini kuloya mnyaka ku-2009 lapho esagcina sisiba lohulumende wobambano khona?
Inanzelela ukuthi umumo esesikiyo kathesi ngokuthi sikhulumisane njengamaZimbabweni, sikhulumisane njengamabandla ezombusazwe akhona phakathi kwelizwe. Ngokunjalo ngokukhulumisana lokhu sikhangelele ukuthi sikhulumisane silungise njengalokho sike sakwenza izolo sike sibe sikhulumende omanyana lokona kuze kubunje ukhulumende omanyana kodwa kathethi angitsho ukuthi kulungiselele ukuthi kubunje ukhulumende omanyana ngithi ubukhokheli yomile buhlale phansi bukhangele ukuthi kambe abantu ilizwe singalisanga bengalisangaphi ubukhokheli wobuqakatheki ukuthi bukhangele khonoko xa bethe bahlala phansi bathi gwaqa bakhethe ukuthi bebeke ukungezwane eceleni bakhethe ukuthi bafake abantu phambili ngoba mina ngithi abantu kuqala abantu yibo abaqakathekileyo ngoba kambe shiwo abantu nxa bengapha abantu bangasala bebusa izihlahla yini abantu bangasala bebusa inyoni yini kwalwelwa inhlalakahle akuzange kulwelwe ukuhlupheka abantu balweli inhlalakahle kodwa ngiyabona kudumabele ukuthi sihambile njengelizwe safika kwelinye ibanga lapho kulezinto ezaphambaniseka khona abanye abantu abangaphandle basizonda ngendaba yomhlaba yokuthatha umhlaba lokwana okwathatha umhlaba abantu labo umhlaba kade sihlezi kiwo lowo kade ungasiwo wethu salele umhlabathi unkomo wathi yona umhlaba asiwuphakulelaneni yikho okuqakathekileyo khonokho kwasiphambanisela izinto abantu labo abangaphandle basebengenela labo yikho sabona kungena ama-sanctions kungena zonke izinto ezinjengalezo kodwa asikhulumisaneni phela nxa bekhona abasincedisayo abangaphandle njengakhonokho ofuna ukwenziwa ngubabumbeni siyakwamukela kakhulu ngendlela ngezandla zonke ngoba kade ochamisa kade belokhu bedonsa besale ukuthi babe khona kungxenye leyi yokukhulumisana lokhu
Honorable Khumalo uyeza yini uhulumende wobubani
Thina njengebandlaleyo MDC Alliance egoqela ngubaba upresident u-advocate Nelson Chamisa umbeki lodwa uwile lo nguye umbeki futhi ka-2008 lapho esabulawela khona abantu izanu yatshaya ama-short sleeve nama-long sleeve equma abantu izandla lenyawo kuthe sokunjalo sahamba kukhetho bantshontsha bathe sebentshontshile babe sithi no umbeki kabuya asikhombisa umnuti qiniso sibili kwabuya sayenza okwakuthiwa yi-global political agreement kwakuyindlela ukuthi sifeze ukuthi silungise inhlalakahle kazulu yasezimbabwe akulamgoqo owodwa owalandelwayo izanu obaba uGawula abakenzayo bathola isikhathi ukuthi bake baphefumule belungiselela ukhetho luka-2011 so thina esikushoyo ukuthi kule migoqo okumele siyithenge ama-electoral reforms kanti amabutho wona umsebenzi wabo ngowani ngodubula abantu yini kumbe ngokuthi bagcine izalwane zasezimbabwe njalo umnotho lokuthi siwulungise siwulungisa njani njalo kukhetho lapha kwantshontshwa
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo umgcini isihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa mnumzana Nelson Chamisa ubekhula ubelieve Gawule Abenhlanganiso yabadokotela abasanda phutsha izifundo ama-junior doctors ebunjwe ngeviki edluleyo e-Progressive Doctors Association of Zimbabwe bathi khona bezabhalisa ngokusemthethweni inhlanganiso yabo. Abomanyano enhlanganiso ezisebenze e-ZCTU bebevele sebethe nxa bengabhalisanga kuzaba nzima ukuthi bakhulumisane lomqatshi ikakhulu edabeni lweholo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umkhokheli wenhlanganiso yabodokotela ePDZA uDr. Benson Dandira uthi lanxa inhlanganiso yakhe ingakabhalisi ngokusemthethweni bagijimisa khona manje ukuze banelise ukuxoxisana nomqhatshi.
We haven't yet engaged government.
Asikaqali ukukhulumisana lohulumende ngoba besisalungisa indaba zokuyabhalisa inhlanganiso yethu. Ngemva kokuba sesibhalisile ngokusemthethweni kulapho esizokhulumisana lohulumende. Kodwa uhulumende uzimisele ukusebenzisana layiloba yiphi inhlanganiso ekhona ngaleso sikhathi.
So from government side they just say they are willing to work with you.
Unobhala wenhlanganiso yomanyano wezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo upha umbono wakhe ngabe inhlanganiso.
Inhlanganiso ke le eyabodokotela ke ekhona balayo imvumo emthethweni ukuthi odokotela bebumbeke iqembu labo. Okuzaba nzima kuzaba ke zinzuzo zaleli inhlanganiso ukuthi ukuze bekwanise kungena collective bargaining so befanele kube ngayi organization ke esingathi isemthethweni.
Umoyo uthi inhlanganiso uhulumende angaxoxisana layo eyaziwayo ukuthi ngiyabodokotela ngeyeZimbabwe Hospital Doctors Association lanxa esithi akasafuni ukuxoxisana labantu asebaxotshwa umsebenzi. Umkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association uDr. Tapiwa Mungofa uthi ukubunjwa kwenhlanganiso ye-PDZA liqhinga likahulumende ubaxekanisa nje kuphela.
We noted that the government then decided to fund
sinanzelele ukuthi uhulumende wakubona kufanele athele imali kubodokotela abalutshwani bona abatholiswe abakutholisiweyo ukuthi babumbe inhlanganiso. Lokhu akuzange kube yinto eyemukelekayo kubodokotela abaningi. Bazenzela into yabo belihlekana. Lokhu sikubona njengemizamo yokusehlukanisa njengabodokotela.
They are trying to use that to paint, of course, a different picture of
umnumzana Chenesani Ntungakwa uthi kulesandla sikahulumende ekubunjweni kwenhlanganiso ye-PDZA.
Ukubona kwami mina awukaze kube lenhlanganiso ezinje ezimbabwe ikakhulu kubodokotela. Lakho uhulumende ngeke aphongukukhangela ethi ku-right. Liqinise ukuthi uhulumende kungamethusa khonokho. Asonto elula ukuthi emukele. Lakho njalo kumele sinanzelele ukuthi odokotela bonke abaseZimbabwe baziwa nge-database ngoba umsebenzi oshota abantu abawufundeleyo. Kutsho ukuthi khona uhulumende engawuthola uhlakaniphile ukwenza njalo. Esenzelani odokotela namhla bonke bengathi kabaye emsebenzini. Izibhedlela zonke ziyavalwa.
Sekwedlule inyanga ezintathu odokotela abasanda kuphutsha izifundo bekhalale umsebenzi. Bekhala ngokusilela kwempahla yokusebenzisa ezibhedlela kanye leholo elinganeli indleko zokuya emsebenzini. Abenhlanganiso yezada bathi sebekhona asebabuyela emsebenzini ngemva kokungenela kwabohlangothi olubona ngezempilakahle lwe-Higher Life, lona oluyingxenye yenkampani kamakhalekhukhwini ye-Econet. Abe-Higher Life babikwa bezohlawulela indleko zeholo labodokotela okwenyanga eziyisithupha kuphela, okuyikho abangabuyelanga emsebenzini abangavumelani lakho besithi bafuna uhulumende adinge indlela zokuzilungisisa inkinga abakhala ngazo ukuze ziphele kokuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kati asavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amalunga edalele the House of Representatives elangapha kwelemelika avote avumelana ukuthi uMongameli Donald Trump kumele athoniswe icala lokungethembeki phansi komthetho we-impeachment. Owayengumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki ubikwa ephindele uyakhulumisana lomkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa okwesibili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, lingakhohlwa ukusithinta ngo-5:00 ekuseni kumbe ntambama njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Dand.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.